Vatrifot Manga nemwana wavo Clinton ane makore mashanu ndivo vakawina mibairo mikuru yeTM Bonanza Promotion yakaitwa muzvinhoi nemugovera. Clinton akawina mubairo mukuru wemari inosvika zviuru gumi. Baba vake avo vanogara vachiwina mubairo pachitoro cheTM muchinhoi vakawina zviuru zvishanu zvemadhora. Vamwe vagari vemuchinhoi vanoti vamanga vanoshandisa mushonga wekuti vahwine kana kuti vanoroswa. Amai Sibongileka Mudyariwa, mumwe wevanofunga kuti vamanga vanoshandisa mushonga kuti vahwine.
Vanofunga kuti ndine mushonga wainavo. Kana usina mushonga pamwe unoita kurotswa kana kuroswa kana nasekuru vake. Nebvu vanobhinisa mishuvani. Ndozvandofunga bhozi vangati gore rega rega paitwa makombetishen munhu anenge achingohwina ari one. Epaizvinezvi amwana ega mune zvaanoita mbonavo.
Amaita Mudyariwa vanoti chimwe chinoshamisa ndechekuti vamanga vari kuhwina pamakwikwi echitoro chimwe chete izvo vanofunga kuti pane chitsotsi chiri kuitwa nevashandi veTM.
Somunhu azvikuimwe chete kuti haaziya nezvine munhu anoshanda ipapo kana kuti vanoitisa vacho zvemakombetishen pamwe vane vavanobhenefita bhokuzi nemaondero akaita vanhu musunura muzvinhoi zvongoramba zvingodzokorodza kuhwina.
Asi vamanga vanoti hapana mushonga wavanoshandisa vachiti vanohwina nekuti vanopinda mumakwikwi ose anoitika muzvitoro.
Ndakaona mubairo pakatira vanhu vakawanda kudaro, asi ndinongotenda kuti kufara uku kuve kuri kuna Mwari, nekuti kuhwina kwandakaita hakusi kugona kwangu vachiti Mwari ndiye anoblame, Mwari ndiye ane nyasha, Mwari ndiye ane zvinhu. Saka vanhu vanogona kutaura nezvavanotaura kuti hamukomana wayo akadai akaromba akazodii ane mushonga, hapana mushonga. Kana ukatamba unohwina, unogona kwangu ndekwamwari, handiana mushonga wandoshandisa.
Vamanga vanoramba kuti vanohwina makwikwi anoitwa muzvitoro cheTM chete vachiti vanohwina makwikwi emune zvimwe zvitoro.
Ini handambohwina paTM chete, ndakahwina pakati wandei. Nyaya iripo ndeyekuti ini ndino mapromotion ayandinoatamba like yaviya pane NSU yakapera yanga iri ndakatohwina kuti NSU yakaona mavhocha $50. Kozoda yedheuta yakapera ndakaona $200 ndikahwina mabhora, ndikahwina mapulabek, ndikazoona jechokupesira. Every promotion inoitika yandokwanisa kuona ndikaitamba ndohwina bcause ndei ndichitamba. Apozi iwo ungati iwo wari machibage uda kuwana mapfunde, unofanira kutamba mapromotion kuti uhwina.
Vamanga vakambohwina mamwe madhora zviuru zvishanu mugore ra2016. Gore rakapera vakahwina siriji mumakwikwi ekwaTM Bonanza Promotion. Vanoti mari yavakahwina vachaishandisa kuvaka imba panzvimbo yavakatenga mushure mekuhwina mari yekutanga, uye vanoti vacharamba vachipinda mumakwikwi ekwaTM nemune zvimwe zvitoro. Kunyange hazvo mutemo unoona nezvekupinda mumakwikwi usingabvumire kuti vana vane makore ari pasi pegumi nemasere vapinde mumakwikwi, chitoro cheTM chakaiswa panguva yakaoma sezvo vainge vasina kunyora kuti makwikwi aya aipindwa nevanhu vane makore mangani. Mukuru anoona nezvekushambadzirwa muzvitoro zvekwaTM Muzvari Paida Moyo vanoti vakaona kukanganisa uku Clinton achohwina vakatya kusamupa mubayiro wake sezvo vaizoendeswa kumatare. Muzvari Moyo vanoti zvekuhwinisa mwana mudiki hazvichaitika zvakare. Zvitoro zvakawanda zvave kuita makwikwi ekuhwinisa mibayiro kuti vanhu vatenge zvinhu zvakawanda nechinangwa chekuhwina mibayiro. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.